Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 16 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vanokuvara mushure mekupfuurwa kuminda yemangoda kwamarange. Nhengo dzeparamende dzinoudza gurukota rezvemari vamutilincuve kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yakatarisana neveruzhinji. Nyaya yaChief Ndiweni yotsviriridza munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe gadhi ari kuchengetedza munda wemangoda wekambani yehurumende yeZimbabwe Consolidated Diamond Company anonzi neZuro akapfuura ndokuuraya varume vaviri pamwe nekukuvadza vamwe vanhu vanoda kusvika kumakumi mana vaichera mangoda panze pemunda wekambani yehurumende iyi. Mapurisa epakamba yemutare rural haana kuramba kana kubvuma kuti zvakaitika kunze kwekuti titaure nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Consolidated Diamond Company vaSugar Chagonda sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekupfuurwa kwevanhu uku pamwe nekutaura nevamwe vakapona mutsaona iyi. Nzvimbo iyi inonzi yachengetedzwa nemauto uye hapana ati aziva kuti vakapfuurwa ndokufa ava vakaendeswa kupi. VaMaguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vatozivisa veKimberley Process nezvekupfuurwa nekuurayiwa kwevanhu uku.
Chakaitika ndechekuti vakomana vanokorokoza nevasikana vakawana nzvimbo itsva haisiri concession yeZCDC. Pavakatanga kuchera vabvaona paine ngoda, nzvimbo yacho inonzi Bravo 6. Saka magadhi eZCDC pavakaona kuti pane zvaakuitika in that area iri kunze kweconcession yavo vakabva vaenda vachinowandira vanhu ivavo. Without warning vakabva vatanga kupfuura panga paine more than 300 makorokoza sekutaurwa kwazvakaitwa kwatiri. Vaviri vakabva vafira ipapo, vazhinji kwazvo vanofungidzwa kuti vanokwanisa kudarika makumi mana vakakuvara zvakaitisisa. So mushure meizvozvo nzvimbo yacho yakabva yakomberedzwa nesecurity. Hapana ari kunyatsa kuziva kuti vanhu ivavo vakazotorwa vakaendeswa kupi.
Hapanawo here hama dzevanhu ivava dzamati makwanisa kubata vakafa nevakakuvara kuti munzwewo zvakamira sei?
Hatisati takwanisa kubata hama, asi takafonerwa nevamwe vanga varipo nevamwe vanokorokozawo munzvimbo imomo vachiti tibatsireiwo kushambadzira kuti ndo zviri kuitika kuno.
Saka imi makwanisa here kusvitsa nyaya iyi kumapurisa uye pane kuferefetwa here kana kusungwa kwati kwaitika?
Ini ndafuma kufonera public relations officer weZCDC nhasi mangwanani akati iye haana chaari kuziva, ari kuenda kubasa, ari kumirira kuti azopiwe ripoti yezvinenge zvakaitika nezuro kwamarange. Zvekarewo mumwe mutori wenhau afonera Zimbabwe Republic Police kwamutare. Mapurisa akati ichokwadi, vakazvinzwawo ndo zvakaitika asi havasati vane zere kuti chii chakanyatsa kuitika uye kuti ndiani akaita izvi.
Imiwo mune matanho amuri kutorawo here sesangano?
tazivisa vikimbali process nekuti Zimbabwe is a participating country yemukimbali process. Zvekare Zimbabwe inhengo yekomiti yemukimbali process. Inoona pamusoro pekushanda kwemakurukoza kuti vashande zviri pamutemo. Every November vanenge vari kuma meetings yekimbali. Ndonyaya dzinenge dzitaurwa izvozvo kuti panenge paine madiamonds anowanikwa pamusoro soro. Makurukoza hamukwanisi kuti muwamise nekuti nzvimbo zhinji dzakadaro dzine urombo. Urombo ihwohwo ndohunotuma vanhu kuti vaende kunochera kunyange munzvimbo dzinokuvadzisa. Idambudziko renhamo rekushayiwa mabasa neurombo huri munyika hunokonzera kuti vanhu vadaro.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaudza paramende kuti upfumi hwenyika hwave kuita zviri nani uye hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yayaitarisira kuwana. Izvo vati zvave kuita kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti kunyange hazvo mari iyi iri shoma. Asi nhengo dzeparamende dzaudza vaNcube kuti zviri kuitika munzvimbo dzavo hazviratidze kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka sezvo vanhu vari kuramba vachiomerwa neupenyu nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvese zuva nezuva. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mashoko avo maererano nemamiriro akaita upfumi kana kuti state of the economy, vaNcube vati hurumende yange yakatarisira kuwana mabhiriyoni matanhatu emadhora asi yave kutarisira kuwana mabhiriyoni mapfumbamwe pakupera kwegore. Vati nekuda kwekuti vave kuwana mari yakawanda kudarika yavange vachitarisira, vave kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvehurumende.
We have started paying off our domestic debt. That's why there was a decline in the domestic debt.
Vati kubva munandira kusvika muna kurume gore rino vakawana $443.1 million asi ivo vange vakatarisira kuwana $78.2 million. Vati chikwereti chehurumende chemuno icho chaive pa $9.6 billion muna zvita gore rapfuura change chasvika pa $9.2 billion muna kurume gore rino. Vamwe vati nekuda kwematanho avari kutora mukugadzirisa upfumi, uwandu hwezvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika hwakaderera kubva pa $1.8 billion kusvika pa $1.1 billion. Vati huwandu hwezvinhu zviri kutengeswa kunze hwakakwira uye goridhe nefodya ndizvo zviri pamusoro pezvinhu izvi. Vati hurumende iri kutora matanho akawanda ekuvandudza upfumi pamwe nekukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika. Muumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vakurudzira vaNcube kuti vaone kuti vemakambani ekunze vawana mari yekuAmerica kuti vakwanise kuendesa mari yavo kunyika dzavo.
Ease of doing business yamataura tanachitarisa kuti inogona kutibetsera pama investors. Ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yavakuproducea muno kuti vachipwa iri US vakwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevisa mazvikwereti zvavakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuZimbabwe. Ndezvipi zvamaita nokuti mari iyi iri kuwanika mustreet, US yakuwanika mustreet, hakuna US mubank, ndezvavari kutaura.
Asi kunyange hazvo vaNcube vapa mufananidzo wekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyaya dzeupfumi, nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzati izvi hazvisi kuratidzika mune veruzhinji. Dzati dambudziko guru rakatanga apo hurumende yakasiyanisa uremu hwemabond note nemadhora ekuAmerica muna kukadzi. Izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu itange kukwira. Nhengo idzi dzatiwo kunyange hazvo hurumende yakavhura musika wemari yekunze mumabhanga, mari yacho haisi kuwanikwa. Izvo zviri kuita kuti vemabhizimisi nemaindastry vatenge mari yekunze pamukoto nemutengo wakakwira zvakanyanya. Dzati izvi ndizvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwirewo zvakanyanya. Semuenzaniso nhasi chaiko, pamusika wemumabhanga dhora rekuAmerica range richitenga madhora ERTGS matatu nechidimbu asi pamukoto range richitenga madhora matanhatu. VaNcube vati vari kuedza kugadzisa nyaya iyi nekutsvaga mari yekunze kuti vemabhizimisi vaiwane mumabhanga, uye vati vanoona sekuti musika wepamukoto uchaparara mwedzi mishomanana inotevera kana mari yekunze yave kuwanikwa mumabhanga. Asi vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvichiita sekuti zviri kufamba pamagwaro avaNcube, hapana chiri kufamba kune veruzhinji.
VaNcube dambudziko ravanaro ndere kuti hurumende vanhu havasisina vi vimbo nayo saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro dai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu ava vafanana naThomas anotenda nekuona.
Vanwiwe vavimbisa nhengo dzeparamende idzi kuti vachazivisa mamwe matanho avari kutora pamwe nekuti upfumi hwabudirira sei, apo vachatura urongwa hwekuongorora kuti bhajeti ravo rafamba sei kusvika pakati pegore muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nyaya ya Chief Nhlahla Yamangwe ndiweni yekushora hurumende pamusoro pemambatiro enzvimbo yentaba zinduda kumatebeland north iri kutsviriridza munyika, vamwe vachitsigira ishe ndiweni, vamwe vachivashoropodza. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Chief Ndiweni vanoti gomo rentaba zinduna iro riri zvinhanho zvinosvika makumi mana kumaodzanyemba kwakadziva kumabhazuva kweguta reulawayo riri mukati merimwe purazi rakapiwa vafloyd ambrose danho ravanoti harisi pamutemo. Chief Ndiweni vanoti gomo rentaba zinduna rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindevele vachiti ndipo pakasvikira muzilikazi kamachovana uyo akave mambo wekutanga werudzi urwu. Mumashoko avakaburisa paTwitter, Chief Ndiweni vakatenda rutsigiro rwavari kuwana vachiti havazi kuzodzora tsvimbo pakurwira kuti gomo rentaba zinduna iro riri pasi penzvimbo yavo ritorwe nenzira yavanoti isiri pamutemo zvisinei nekushorwa kwavo nevamwe vakuru vakuru vehurumende veZANU PF pamwe nevanhuwo zvavo.
The notion that such an important historic site can be tampered with in any manner whatsoever.
Nyaya yekuti nzvimbo yakakosha kudaro munhoroondo yerudzi rwedu inobatwa nenzira yakadaro yopiwa kuvanhu vatisingazive uye vatisina kupa mvumo hatingaitambire takapeta maoko. Naizvozvo hapana zvimwe zvatingakwanise kuita kunze kwokuenderera mberi nechirongwa che7 Tabazinduna campaign.
Zvichitevera kupiwa kwakaitwa vaAmbrose Prize munzvimbo yavo, ishe Ndiweni vakati hurumende iyo vakati haisi kuchengetedza mitemo inofanirwa kuwedzerwa zvirango zvayakatemerwa. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matemadanda pamwe nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakashora Chief Ndiweni pamusoro pemashoko avo ekukurudzira zvirango. Asi mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti kunyombwa kuri kuitwa Chief Ndiweni uku kunoratidza kuti hurumende yebato reZANU PF inobata madzishe ichitarisa kuti vabuda mumba mani izvo vati hazvifanirwi kudaro.
Madzimisho mashoma yafura iyi takambonzwa Chief Charumbira Fortune Charumbira achibuda pachena kuti iye anotsigira ZANU PF zvinova zvisiri pabumbiro romutemo hazvitombobvumidzwa neconstitution yenyika. Zvakare tine court order yakabuda muhigh court ichirambidza Fortune Charumbira kuti ave partisan atevere bumbiro romutemo asi hazvina kuteverwa izvozvo. Zvakare hatirambonzwa noise yakanyanya Chief Ndiweni vari kutaura on behalf of his people asi vakushungurudzirwa kuita stand up for what is right.
Nezuro vamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vanonzi vakada kutora nechisimba motokari yaChief Ndiweni asi vakazokundikana. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rabudisawo gwaro rekushora kunyombwa nekushungurudzwa kwaChief Ndiweni richiti panofanirwa kuve nematanho anotorwa kune vakuru vakuru vehurumende vakanyomba Chief Ndiweni pamwe neavo vaida kuvatorera motokari yavo. Boka revechidiki reMDC muBulawayo ratsigirawo mashoko aya. Imwe nhengo yeboka iri vatakunda madzana vati Chief Ndiweni vanofanirwa kurumbidzwa nenyaya yavo yekurwira kodzero dzevanhu vavo.
Isusu se magite DC atiri kufara nemabatirwa ari kuitwa Chief Ndweni nehurumende nevatsikiri vezvibatirwa zvanopiyefu. Chief Ndweni vari kutaurira vakamira vanhu vaunda vanhu vava vakafisa matambudziko akasiyana siyana. Ende semhinduro yakabva kuzanupiyefu nehurumende, Chief Ndweni vari kuwanikwa vachishungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana. Isusu sebato reMDC munombulawayo tiri kuti izvozvo zvinofanirwa kumira kubvira pane ino nguva zvinda mberi. Hatisi kufara nemaitiro ehurumende, hatisi kufara nemaitiro evatsikiri vebatiro zanupiyefu ndava. Machifa ana bato raakamiririra.
Asi imwe nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti kukurudzira kwaChief Ndiweni kuti nyika itemerwe zvimwe zvirango kunoratidza kuti vave kupindira mune zvematongerwo enyika izvo vatazvikodzeri kuitwa nemadzishe.
Madzimambo edu muno muZimbabwe tinoziva kuti ndiyo vanotarisa kana kuti kuchengetedza ibvu redu enyika yedu. Saka vaChief Ndiweni pavanga vachishungurudzika pamusoro penyaya yekuguva kwemunda munharaunda yavo, vanga vasirongo havo, asi pavazorashika ndepekuzotanga kudaidzira kuti dai varongo ava vati pamhezve nemasanctions aya agara atoti kuwadza kudhara, agara atokuwadza ikonomi yacho kudhara, ipapo ndoba noti chifu atadza.
Pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana nevanhu vari kutsigira Ishe Ndiweni vachiti Ishe Ndiweni vanofanirwa kuremekedzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reMissouri rakabuda nechisungo chekurambidza zviri pamutemo kushandiswa kwemushonga wekubvisa pamuviri, izvo zviri kutsigirwa zvine mutsindo nebato remaRepublican Party muno muAmerica. Mauto ari kutonga muSudan ambomisa nhaurirano nevanhu vari kuratidzira munyika iyi pamusoro peurongwa hwehurumende inofanira kufanotonga. Kumiswa kwenhaurirano idzi kunoitika mushure mekunge vanhu vasere vakuwadzwa mukuratidzira kwakaitika nezuro nechitatu, apo vanhu vakanetsana nemauto. Zvino munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi zvaramba zvakaita manyamamiri nerongo zvapa kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati pebato riri kutonga reZANU-PF nerinopikisa reMDC kuti ndiani apinza mhepo mumusha. Kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti zvinhu zviri mugwara, mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats inoti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu nezviga makumi masere nezvitanhatu kubva muzana, kana kuti 75.86%, zvichikonzerwa nekudhura kwemitengo yezvekudya nezvimwe. Magetsi, mvura, mafuta ekufambisa dzimotokari, mishonga yekurapa vanhu ndezvimwe zvinhu zvisiri kuwanika nyore munyika. Vamwe vanoti munyika munoda nhaurirano, kwete dzavanoti kutungana kwembudzi dziri kunzi nhaurirano pakati peZANU-PF nemamwe mapato madiki anopikisa asina kuwana mavhoti masvinu musarudzo dzegore rapera. Nhaurirano idzi dziri kutarisirwa kutanga zviri pamutemo mangwana pasina MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nhengo dzedare reparamende vanomirira Mutasa Central vari nhengo yeMDC vaTrevor Saruaka, uye vanomirira Chipinge South vari nhengo yeZANU-PF vaEnoch Porusingazi. Totanga nekunzwa kubva kuna vaPorusingazi kuti pane chingabuda here munhaurirano dziri kuitwa idzi.
Dialogue ndo the only way to go. Initiative yakatoitwa nemutungamiri wenyika ndiyo chaiyo ndo zvinotibetsera isu maZimbabwe. Pese panenge paneta chinhu kuti vanhu vanotaurirana.
Vasaruvaka, munoonawo sei nhaurirano idzi?
Listen, dono riti nyato kubundira na pache na kuti nyaya na ora mwenye ya kanaka asi inye kuti arukuta ora nocho ndi ya aninani dialogue ya mangwana tiki zitari za zedu se wana wa Zimbabwe wa shinji hii dialogue ya paka ripe zanu pf nge zanu pf chaidika ana urukuro wakati wacha misa wano wa muna anoro tigiro waka wanda kurono yeza mnika muna wamo chete na wamuna angagwa
vapo rusungazi
Tona kuya tiritega kondi makanda muri mune mapati mogaere anditi wane mapati waliko waka wanda wanda wanda
vasaru wako
onare bobo atikura baguta wera na tirikuti na wera no gazizi kano kuti weza nipefu na wamuna angagwa waru nakuto hui wanao pa na wera no kweto ndio waru kuda izira wazi tinoto wana se iyo ndio wanitambu jiko guru kutitisita patawe izos Saka isusu takati tinoda neutral mediator. Asiri iyo. Kweta sekoto anodongwa nao. Oza wakwanisi iyo kuchiza marifu.
Zino mukaramba muri kunze. Vamwose 20 something vashuya. Imuri kunze. Imini amuone ere kuti mwenenge makanganisa nokuda kwekuti. Nyika ino. Azvina ikuti une vanhu vangani vari kumashure kwako. Ma ideas ndo anobatsira.
Ngati mboite nevanhu vane vatungamiri vane vanhu vari kuvatsigira. Satito ne election pa weekend apa vamwana wana mazero pa polling station. Wonzo
avanomiririra.
Chinoita kuti zvishande vapo rusingazi. Munhu ngaaende aina vanhu vamirira like inini kuti zvamunotaura ku parliament zvinotererwa. Nekuti vanhu vachiti vapo rusingazi vane vanhu vakavatuma. Wanja wasina wakawatuma wari kumbomirira ani
aiwa aya matoksi haasi vanhu vakatuma kana vakasarudza vatungamiri ndee vatungamiri kana pazouye vatino masapota ndopa tinozoona kuti une vangani une asi izvezvi kuri kudiwa vatungamiri chimboendesai mutungamiri wenyu andosangana nevamwe vatungamiri asi muchiziva kuti mutungamiri mukuru wenyika ino ndi president ED Mnangagwa Simbo
vasarwaka munotiwo kudei
aiwa vari kuita meeting vari vega mangwana wozi ndio vega mutungamiriri ariko vamwe vese vasa havana vari kutungamirira hauzvitungamiriri vana vanakupe vana madhuku Wana muteki, hawana wawaru tunga mirira. Musawo werenge pa wawaru tunga mirira.
Masashora mboza neino zimbira.
Todzoka kwa muri honorable Porosingasi, tichitarisa o mamiru akaita zvinhu munyadze zvehupfumi. Munoona here hurumende yeZANU-PF ichikwanisa kuti igadzirise zvinhu zviri kunetsa zvese izvi?
Kuri kuti haina capacity yokuti igadzirise hupfumi tingadai tiri patiri pano. Tingadai senyika zvinhu zvakatoita upside down. Saka kuramba tichitoinda nyika ichitofamba kudai kureva kuti pane utungamiri huri committed weZANU-PF hwakasarudzwa huri committed kugadzirisa upfumi hwenyika ino. Upfumi hwenyika ino upfumi hwanga hwasvika pakurwadziwa asi izvezvi ngativei patient tiri kuona zvinhu zvichitanga kunaka. Takatoudzwa wani kuti apa zviri kutanga kugadzirwa apa kuchamboita kakugeda-geda kwemazino. Asi tiri kuona zvinhu zvichitonaka nokuda kwekuti one tarisai mumasupamaketi medu tine mvura zvakambosvika pakuti panga pava pasisina pava empty masupamaketi mashops and so forth asi iye zvine izvi mari yako chete kana wapinda mustoro unowana chaunoda saka kutaura kuti zvinhu zviri kugadziriswa ndinoziva kuti vasaruwaka vachataura nezve mafuta edzimotikari nezvakadaro chokwadi kana mukanzi wa statistics dzinotaura kuti nhasi kwapinda mafuta akati arimiswa mumaservice station ngatichitaurawo ngatichitarisawo kuti dzimotokari nezvinorya mafuta zvawandisa muzimbabwe
honorable sariwaka
kutoshandurwa kwakaita cabinet sondorineri mucherechedzo wekubvuma kuti zvinhu zviri kuramba kufamba vagumbo vaingowindisa vana venyika inoti mafuta tinawo mafuta tinawo but vanhu vakiwa vachingowedzera kureba saka nyaya iyoyo dai taremekedzwawo neZANU-PF imbomire kunyemera vanhu ibvume chinoita kuti vanogona kugadzisa nyika kutanga vabvuma kuti vari kutadza vakabvuma kuti zviri kuvaremera vanoyamura vanokwanisa kuona pekutangira kana ukati iwo hausi kugona woti ndiri kugona unobatsirika sei izvo zviri zvenyaya yautaura ikuri mumashopu zvinhu zvirimo zvinhu zvine zviri mumashopu handizvekuti zvigaremo pano ndezvekuti vanhu vatenge but vana vemuzimbabwe vari kuzoona hongu zvinhu zviri mumashopu but vari kuswera nenzara vanhu vari kurara nenzara mumishomo
Nengo MDC ichimirira Mutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka vachitaura vari parunare vari kwaMutare. Manzwa zvakare kubva kumiriri weChipinge South mudare reparamende vari Nengo yeZANU PF vaEnoch Porusingazi vachitaura vari kuChipinge. Masangano akazvimirira pamwe chete nevagari vekumasvingo vari kushoropodza zvikuru kuvandudzwa kwemitemo yePublic Order and Security Act kana kuti POSA, vachiti hurumende haina zvakawanda zvayashandura mbiri remutemo pamutemo mutsva wave kunzi Maintenance of Order and Peace kana kuti MOPA. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust kana kuti SAPST, vemasangano akazvimirira vati hurumende iri kunyengedza veruzhinji pamwe nepasi rose kuti yave kuvandudza mutemo kuitira kuti uite utongi hwejekerere, asi iyo pasina zvairi kuita kunze kwekuchinja mazita emitemo inodzvinyira ichidzosa nerweseri. Munyori wesangano reNango Southern Region, Amai Lucia Masekesa, vati mutemo uri kuuya weMOPA hauna kumbosiyana newayapo wePOSA, uye unombunyikidza kodzo dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda kwemasangano akazvimiririra.
Mutemo uyu ndoona sokuti hapana chawakasiyana newakare. POSA neMOPA yacho zvakangofanana, nokuti tiri kuenda tichinoapply. Hapana patinoshanda takasununguka tisina kuzivisa kuenda kunozivisa mapurisa. Saka tiri kuona sokuti zvakangofanana kusichinja kwamazita, asi mutemo unoramba uchingova umwe chete.
Musangano uyu wanza kuti zvikamu zvizhinji zvaiva muposa zviri kudzoswa nemutemo weMOPA. Nengo yesangano reMasvingo Women's Forum muzvare sungano zvarabwa naShe vati mitemo mutsva uyu unomunyikidza kodzo dzevanhu sePOSA, vachiti unopa mutungamiriri wenyika simba rekupinza mauto mumugwagwa kuti vamise kuratidzira kunenge kwaita mhirizhonga mukati.
Nisokuona kwangu hangu somunhu ari mucivil society muactivist, ndiri kuona kuti hapana chachinja, izita chete rangochinja. Uyezve mukatotarira masection maclose ari muposa iyo idrafted akatoomesesa, nokuti mazopinzwa president kuti vagonzi vadeploye, kwazonzizve masoja achatozouya obetserana namapurisa, asi anotouya ane zvombo zvavo, kutoreva kuti it's now a very very dangerous creature mopwe. POSA yanga ichitori iri nani, iyi haina kutombomira zvakanaka iyi, zvokuti hatizivi hedu kuti tingaiita sei kuti tirambe. Asi hapana chachanduka, hapana zvachose, marestrictive laws atondowedzerwa masimba, hapana kuripila kana kuamenda, andoitwa more empowered kuti anatso kudzvinyirira kukodzero dzavanhu dzokusununguka nokuungana zvavanoda nokutaura zvavanoda.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa muSAPST vaVivian Masavave vatiwo kunyange vanhu vane pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana, chinangwa chemusangano wavo changa chiri chekuti vanhu vaziviswe zviri mumbiri idzva reMOPA.
Chinangwa chemusangano watati nacho nhasi pano paFlamboyant chachiri chekuchenjedza vagari vemuno mumasvingo kuti mumavhiki anoteera pane makomiti eparamende anenge achifamba achizobvunza pfungwa dzezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro peMaintenance of Peace and Order Bill. Rinova bill riri kutsvaga kuti riite repeal and replace Public Order and Security Act kana kuti POSA sekujaira kwaita vanhu. Saka tatanga nekuchenjedza vanhu kuti zvinyi zvirimo muMaintenance of Peace and Order zvakasiyanei nezviri muposa. Nuenderere mberi ndokubva tazotsanangurira vanhu kuti chinozotarisirwa kubva kwavari chii.
Vamasave vati vanhu vachapuwa mukana wekupa pfungwa dzavo mubhiri iri mwedzi unouya, apo paramende ichafamba nyika yese ichitora pfungwa idzi bhiri isati rapasisa kuitwa mutemo. Kuri kutazobudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati havakwanisi kutipa pfungwa dzehurumende munyaya iyi vachiti vanga vakabatikana. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemadzimai mudzimba. Takatarisana nekuoma kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vachikuvara mushure mekupfuurwa kuminda yeMangoda yekwaMarange. Nengo dzedare reparamende dzinoudza gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yatarisana neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, musakanganwa kuteerera nhau dzedu dzemangwanani. Iko zvino ndokusiyai naNtungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VO.